Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera akanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechipiri zvita 25, 2018. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi pazuva rekisimusi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vanhu vakawanda vanoti kisimusi yegore rino haisi kuvafadza. Gurukota rezvemhando dzemoto vajora mugumbo vanoti peturu nedhiziri zvizere munyika. Nhengo dzechechi yeguta raJehovha dzinopisirana misha kwazvimba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda muHarare vanoti kisimusi yegore rino haisi kunakidza sezvaiitika makore apfuura, sezvo vatadza kuenda kumisha yavo uye vanga vachishaya zvinwiwa nezvekudya muzvitoro. Thomas Chiripasi anotipa nyaya iyi.
Veruzhinji muHarare vanoti vatadza kuenda kuzororo rekisimusi nekunetsa kwanga kuchiita mabhazi kuwana kumbare musika. Mumwe wevanga vachida kuenda kunoona hama neshamwari ndeamai Nenzi Sakarombe, avo vanoti vashaya chekufambisa kuenda kumusha kwavo kuGokwe.
Izvezvi tabvirira kudhara kubva kuseni chaiko tichida kuenda kumusha. Tiri kushedzirwa unzi $50 kuenda kuGokwe. Panhu paita $10-$12 isusu tarwadziwa neChristmas inoyi. Ai, ndatambura ini. Tashaya kana kuti tofamba nei, because fuel yacho haisikuwane kwa kuti uende nemota yako ukufanha kumira mukiwi yakareba. Kumabhazi kwacho kuri kudhura, haasikuwanika futi.
Vamwewo vanga vasina nzendo vakaita samai Roslyn Masiyazi vanoti vaswera vachimbeya vachitsvaga zvinwiwa nezvokudya muzvitoro kuti vakwanise kutandara nemhuri, asi zvinhu izvi zvanga zviri kuwanikwa semakore ose.
Haa, Christmas iri kurwadzai nekuti madrinks chaiwana ko kwakusisina. Tungona na Miranda ofuichi stajera makoku ende zvinhu zvacho asikumbowanika. Nyama dziri kudhura, even chingwa chacho chakudhura, chekuti vanhu vanomukova chidyo flower dzacho dziri kudhura. Zvinhu zvese zviri kungodhura, haizi Christmas, itori January disease.
VaKennedy Chigiji vanogara mumusha weWarren Park vaudzawo Studio 7 kuti mabhawa manga musiri kuwanikwa doro, vachiti izvi zvazoita kuti vaswere varere.
Munyika munaomira mushe mashefu. Dora risikuwanika. Hameno kuti kudhota kune chichiri kubuda here, bhati atakwara nemahunters. Mazambezi, makasolite hakuna. Takutongorova mavaiceroy nezvimwe zvinokwadza miris. Zvino hazvina kumira mushe munyika.
Vezvitoro vatataura navo vanoti zvinwiwa zvisingadhake pamwe nedoro zvawandirwa panguva ino yekisimusi, sezvo vagara vachiwana zvinwiwa izvi zviri zvishoma kubva kumakambani anobika doro nezvinwiwa zvisingadhake izvi. Ayo ari kuchemawo kuti ari kushaya mari yekunze yekutenga zvinodiwa pakugadzirisa zvinwiwa izvi. VaGibson Rukobo, avo vanogara mumusha weGreendale, vanoti vatadzawo kushanyira hama neshamwari dzavo kuuzumba, sezvo vaswera vari mumutsetso wekutsvaga mafuta emotokari vaine mhuri yavo vachida kuenda kumusha.
Dambudziko irikai ratokanganisa maplans edu, because tachitarisira kuti ndonguva yatinosanganawo nemhuri dzedu, because most of the times hatikwanisi kuenda kumamisha nekuti takabatwa nemabasa muno kuti mhuri iyo irarame. Now kushaya kwefuel hatikwanisi kunoona mhuri dzedu kumusha, hatikwanisi kuita any plan ndanukumirira kuti wane fuel, because kana tisina fuel mhuri haikwanisi kurarama again.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakati dambudziko remafuta edzimotokari richapera mukupera kwemwedzi uno, asi zviri kuitika zviri kuratidza kuti dambudziko iri riri kutotandavara. Zvichakadai, hurumende inoti veruzhinji vanofanira kumbotiwirira kwemakore mashomanana, iyo ichiedza kugadzirisa kusamira zvakanaka kwakaita upfumi hwenyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vanoti chimwe chave kupa kuti mafuta ekufambisa dzimotokari anyanye kunetsa inyaya yevamwe vari kuhodha vachinotengesa pamukoto. Asi vaGumbo vabvumawo kuti mari yekunze yekutenga mafuta ishoma, kunyange hazvo vari kuedza nepose pavanogona napo kuti vava nemafuta anokwanira nyika. Blessing Zulu Studio 7 ataura navo kuti tinzwe pamire hurumende.
Nyaya yekuti mari iri kukwana inyaya yatagara tichitaura nguva yakareba, kutaura kuti iko mari yedu yatinoti yepanze yatinoti forex inenge shoma, uye iri paespani zvairi kubata zvakawandisa. Inoshanda pakutenga mishonga yekuzvipatara, pakutenga vana witi kuti kwave nebread, pane zvinodiwa kumining and so forth. Saka mari yagara zvayo ishoma tinozviziva, asi maira nenyaya yamafuta yatingati kudai diesel kana petrol, hurumende yanga ichiedza chaizvo kuti kunyangwe forex ichinzi ishoma paino pamudzwa pana apa kuti zvese zvinodiwa zvikwane, vanga vachiti hurumende yanga ichipa mari yokuti tirambe tichiwana mafuta iwayo. Plus voinisa minister weenergy and power development, ndanga ndichigadziridza tingati mafacilities kana kuti dzimwe nzira dzokupiwa zvikwereti zvinenge chakati reberei, yatingati long term, kuitira kuti zvimbobatsira pakunge pachizouyawo vamangunjya seRBZ vachipinza mari yavanenge vachiwana.
Pane humbowo here sezvamuri kumbotaurawo wekuti pane vanhu vari kutenga mafuta edzimotokari vachinotengesa pamukoto?
Nhamo yataita yakakurisisa ndekuti petro yedu nedizini munzvimbo matinogara yatingati rijini yedu taitafanika ndisitaka chipa tega, kana tichitaura maerana nenyaya yeblack market iri kushandiswa nevanhu kuti vaite pricing yemafuta nezvimwe zvakasiyana siyana. Saka nokudaro tinowanidza kuti petroli yedu nedizeri yedu zviri kubuda panze kwenyika nokuda kwekuti vanhu vanenge vachitenga vachibvumidzwa kutenga vobuda nepetroli yayo. Plus vazhinji vomuno munyika medu vaakuita yatingati black market. Mukaenda pamaservice station anenge achingova madhiramu chete chete namajerikeni achitowanda nokureba kupinda motikari. Saka ndo zvimwe zvatinoona zvinokanganisa nyaya yedu yefuel.
Asi vamwewo vemabhazi vanenge vari kuchema-chema kuti dhiziri ravakapiwa rinenge shoma pamwaka uno wezororo, nekudaro vaakudhurisira vanhu vachiti vari kutenga dhiziri pamukoto.
Ndinobvumidzana navo pane zviri kuitikara kwavari, asi kuzotengeserwa dhiziri pablack market kutaura kuti rinenge rabva pamwe parinenge riri, saka kutaura kuti munyika tinenge tinaro dhiziri racho.
Gurukota rinoona nezvemhando dzemoto vaJoram Gumbo vachitaura vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7.
Chestnuts roasting on an open.
Vanhu vakawanda vanogara nekushanda muBotswana vanoti vakundikana kuenda kunoonana nehama neshamwari kumusha panguva ino yezororo reKrisimusi nekuda kwekusamira zvakanaka kwezvinhu. Shingirai Madondo anotipa nyaya iyi.
Ongororo yaitwa neStudio 7 inoratidza kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvaswera zviri muguta reFrancistown muBotswana zvichitsvaga zvingavararamisa semazuva ose. Mumwe wevanhu ava, amai Cynthia Muzaninamo, vaudza Studio 7 kuti vaona zviri nani kuti vatumire zvekudya nezvipfeko kuvana vavo kugogwe pane kuti vaende kumusha vosvika vakarembedza maoko.
Tatadza kuenda kuChristmas nenyaya yekushaya mari yekuti tinde nekutinoona vana. Zvinhu zvose zviri kutooma kuZimbabwe hakuchagari. Hazvibatsi kuti ndinoona vana ndisina chindakabata, vana ndivangoona ini ndisina chindakavabatira. Saka tiri kuno kutsvaka kuti tiwane mari dzingabatsire mhuri dzedu. Ndatadza kunoona vana nekushaya mari kuti ndiinde kunoona vana. Nyika yaoma, tiri kutambura muZimbabwe, tave nhapwa.
Muzvare Christina Mashorokoto, avo vanorarama nekuruka vanhu musoro mudhorobha reFrancistown, vanoti chavagora chete kutumira chikafu nezvipfeko kuvabereki vavo kumusha.
Tiri kuno kuBotswana, takakwanisa kutengera vabereki chikafu nehembe tikatumira kumusha. Hatina kukwanisa kuenda kumusha nekuti hatina mari. Mashandiro edu yeDisemba gore rino akaoma. Tikangobata makastoma patinotiraga tiende kana kumasarini kunoruka, mapurisa opinda otandanisa. Vakakubata uri kuenda unobviswa faindi 1000 or 500. Sure, hatina kushanda.
Vatafire nyika usavi, avo vanotungamira kereke Jehovah's Tabernacle vanoti gore ra 2018 ranga risina kumira zvakanaka kuruzhinji munyadzi kubata mari.
Chikonzero chandito kuti nditambire muno muChristmas ndechongoti zvinhu zvacho zvakaoma. Ndiri kusapota kumusha, ndikuzvisapota ukuno. Mari yandakabata yacho kuti ndiende nekutenga zvavari kuda haisi kundikwanira. Ndandisina kugadzirira kuenda kumusha nemari dzacho ndandisina kudzironga zvangu. Asina kuda kwekuti vatondifonera vachitonditaurira kuti vana vari kuchema havana chekubata. Saka zvakandiomera.
Vanhu vakawanda vari kupinda muBotswana zvisiri pamutemo nechinangwa chekunotsvaga mafuro manyoro sezvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka muZimbabwe. Ndakamirira Studio 7 muFrancistown muBotswana, ndini Shingirai Madondo.
Vamwe vemakereke vaedzerwa vari kumachechi kwavo vachinamata pamwe nekucherechedza kuberekwa kwaJesu Kristo. Mumwe wevaedzerwa vachipemberera kusvika kwekisimusi ndiFather William Guri vekereke Catholic. Avo vaedzerwa vaine vamwe vavanobata navo pakereke St. Charles Ruanga kumarongwe mudunhu rechiweshe kumashanaland central. Father Guri avari kuita zvidzidzo zvavo zvepamusoro-soro kuAmerica asi vari kumusha pari zvino. Vanoti usiku vakwanisa kubhabhatidza vana vanosvika 24. Vanoti mushure mezvo mangwanani anhasi vazobatana nemhuri yavo muguta reHarare umo vazopedza zuva vari vachitandadzana nevamwe. Ngatinzwei hurukuru yataita navo kuti tinzwe zvavaitawo pazuva rekisimusi.
Chandaita chekuchechedza Christmas ndakaenda kuchechi nezviro tanonamata nevatenderi vekumarongwe takaita mass nenguva dza9 PM nezviro. Pamisa ipapo takabhabhatidza vana vanokwana 24. Takanamata kusvika pakati peusiku midnight ndobva tamboti zororei, asi vatenderi havana kuzorora, vanga vachifara chaizvo vachiimba kusvika kunze kwaedza. Ndokuzoti nenguva dza5 AM ndobva taita imwe misa yemiso yeChristmas Day. Ndobva vatazoparara zvedu kuma7 o'clock tapedza misa.
Mapedza misa kuseni kuma7, chii chamazoitawo imiwo nemhuri yenyu?
Ndapedza nekuchechi ndobva ndaenda kumba kwedu kumhuri yangu kwandinoberekwa. Saka ndaenda kunoshanyira mhuri yemukoma wangu akashayika, mudzimai wake nevana vake vanogara kutafara. Ndinge ndine zvipo zvandandakavagadzirirawo sababa vavo, ndikanovapa vana vangu vafara chaizvo vachingoona ndichisvika ikoko vachitambira zvipo tichimishana Christmas yakanaka. Ndabva ikoko ndabva ndazoenda kucommunity yemawanafata vandinogara nekushanda navo, tiripo vashanu togara pamwe chete. Saka taenda kunodya tese palunch. Patazopedza lunch nanafata vandogara navo ndazoenda kumba kwaamainini vangu, mwana wehanzvadzi yamai vangu. Saka ndina amainini vangu izvozvi nehanzvadzi dzavo mbiri naambuya vangu, amai vaamainini nanasekuru vangu nevadzimai vana asekuru vangu. Saka tatandara zvedu tiri pamba zvechristmas.
Zuva iri rakakosha zvakadii semhuri kubva kumhuri yekereke pamwe nemhuri kwamaberekwa?
Izuva rakatikoshera chaizvo nekuti kazhinji ndo patinokwanisa kuungana, nekuti munhu wese, vanhu vazhinji vanowana zororo kubva kumabasa kwavo panguva yechristmas. Saka tinokwanisa kunge tichizonekete semhuri. Asi pamusoro paizvozvo, pachitendero chedu tinokoshesa kuzvarwa kwamambo wedu Jesu Kristu, nekuti akazvarwa mumhuri. Mwari haana kungoerekana asvika pakati pedu, asi akatopindawo mumhuri. Saka tinotora mucherechedzo wemhuri yakanaka yaMaria naYosefa naYesu Kristu, tichivavarira kuti mhuri dzedu dzatinozvarwawo madziri dzivewo neutsvene neururami hwakafanana nehwairarama naMaria naYosefa naYosefa.
Shoko ramungasiyirawo vateereri veStudio 7 pane ino nguva.
Andoda kungokorokotedza vateereri vese nichiti makorokoto eChristmas yakanaka. Muve neChristmas yakanaka nemhuri. Kana mukwanisa kusvika pane mhuri dzenyu, mugoverane mufaro wekuzvarwa kwemwanakomana wamwari nyange dai zvinhu zvakaoma hazvo tiregere kusaita tsika yakanaka nekushanyirana nekukorokotedzana nekupanana zvishoma zvacho zvatina zvizvo.
Father William Guri veCatholic Church vari paRunare muHarare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vakuru vezvekuchengetedzwa kwenyika muLibya vanoti vanhu vakapakata zvombo varwisa maofisi ebazi rezvekutyidzana nedzimwe nyika muTripoli nhasi vakauraya vanhu vangangosvika vatatu. Kungovharwa kwemamwe mapazi ehurumende yeAmerica hakusi kutarisirwa kugadziriswa nekukasika. Mutungamiri wenyika iyi vaDonald Trump vachitsika madziro nhasi vachiti kucharamba kuchienderera mberi kusvika zvavari kuda zvokuti vavaniswe mari yekuvaka mudhuri kumuganhu weAmerica neMexico zvatambirwa. Apo gore ra2018 rave kusvika kumagumo, veruzhinji vanoti gore rino ranga rakavaomera zvikuru uye tarisiro yekuti zvinhu zvichanaka munyaya dzeupfumi haina kuzadziswa. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe mugari weMuHarare vaAlbert Chidakwa vanoti sevechidiki vaive netarisiro yekuti zvinhu zvive nani muupenyu hwavo, asi hazvina kuitika sezvo zvinhu zvakasunama munyaya dzezveupfumi.
Gore rino ra2018 igore ratanga tine tarisiro kunyanyanya inini nevamwe vechidiki vemunyika munomu yekuti zvinhu zvichange zvichinaka, zvichange zvichishanduka, tichange tine upenyu hwakanaka. Asi nemamira zvaita murongoona kuti nyika inei zvinhu zvasunama, zvinhu zvakwira, zvinhu hazvisi kuwanika muzvitoro, petrol hadzisi kuwanika, hurumende iripo. Taifungidzira kuti kuda pamwe ichachinja zvinhu shure mekunge gore rapera paya tabvisa vamugabe nenzira dzavakashandisa dzedzai dzainzi kupu. Asi nemaonero atiri kuita tiri kuona kuti hurumende iyi haina vanhu pamwoyo pavo.
Imwe nhengo yeMDC vaPrince Banda vanoti vanorangarira 2018 nenyaya yekusafamba zvakanaka kwesarudzo dzakaitwa muna Chikunguru. Basi Banda vanoti mushure mesarudzo zvinhu zvakavaomera zvakanyanya zvekuti havana tarisiro yekuti gore rinouya rinenge rakavanakira sezvo vari kupinda mugore idzva vasina mari dzechikoro dzevana. Mutevedzeri wemutungamiriri weZimbabwe National Students Union muzvare Bridget Siki vanotiwo vanga vakatarisirawo kuderedzwa kwemari dzechikoro pamwe nekubetserwa kwevadzidzi vanoshaya izvo zvisina kuitika. Muzvare Ziki vanotiwo vadzidzi vapedza gore vachitambudzwa sezvo zvimwe zvikoro zvoda mari dzekuAmerica chete izvo zvisingakwaniswi nevazhinji.
Gore ra2018 sevadzidzi ranga rakatiomera nekuti zvatatakatarisirawo after the elections hazvizo zvakabuda. Asi kutoti maschool fees yedu ari kukwira, tutonzwa kuti kune dzimwe nzvimbo mafees akupadharwa neUS dollar. Tatakatarisirawo magrants semastudents kubva kuhurumende nyowani, asi zvizhinji zvachona zvatatakatarisira hazvisi kuitika.
Mumwe mutengesi wemumugwagwa vadhobha moyo wati D vanotiwo havana zvakanaka zvavanotarisira kuti zvichaitika gore rinouya.
Muna 2019 takaitarisa tiona sokuti hapana chatingotarisa chakanaka chichaunza. Bhozi kana shona inotaura kuti chemberemenzi yakatangira muupwere, zvotoroti 19 kuti inake yaifanira kudai takatotanga kutiona izvo. Saka zvino hapana, 2019 yacho tinototarisira kuchava nekutofa kwevanhu. Vanhu vachafa nenzara, vamwe vachafa nekutoshaiwa mishonga, vamwe tichatofa nepamushana pekutoti uchatotemwa nevana, vana vanokutema vakushaya kuti todyei. Ndinoona sokuti igore rakatosva.
Imwe nhengo yeparamende mudunhu reMashonaland East, amai Brightness Mangora vanotiwo kutambura kwemadzimai nevechidiki kwakaramba kuchienderera mberi gore rino nepamusana pekushaya mabasa.
New dispensation ya kauya staka funga kuti pamwe pane chicha chinja munyika saka tikutoona kuti upenyu kunyanya kuomera especially vechidiki vari kubva kuchikoro havasina hakuna mabasa vanhu vari kugraduata kumauniversities vane maprograms avari kuita akanaka kanakira nyika nekutidai nyika yakanaka zvaisimudzira nyika but zvatovana vazhinji vakagara nemadzimai mazhinji vari kurwadziwa
sachigaro vebhodhi redance association of zimbabwe vapaddington japa japa vanotiwo vanorangarirawo gore rino nekukwira kwemitengo yezvinhu zvakanyanya
akwira zvisingaite and mapraise it's not sustainable mapraise vanhu vari kutambudzika vanhu vari kurara nenzara kumamisha uku vanhu vari kuita kana 6 months vasati vambobatawo mari inogona kuti iite anything in their life saka tiri kuti isusu igore rawestwa kwatiri kuvanhu vezimbabwe ruzhinji rwezimbabwe hapana chabatsira
gore rino zimbabwe yakaona mitengo yezvinhu ichikwira mafuta edzimotokari achishayikwa mabond notes achipera simba kushayikwa kwemari mumabhanga pamwe nekushayikwa kwemafuta edzimotokari kunyange hazvo veruzhinji vari kuchema chema nekutambura gurukota rezvemari vamutuli ncube vanoti kuti zvinhu zvinake munyika vanhu vanofanirwa kumbotanga vaomerwa neupenyu asi nyanzvi munyaya dzeupfumi dzinoti zimbabwe inofanirwa kuona kuti maindastiri akavharwa mutsurudzwa vanhu voona mabasa uye kuona kuti yatengesa zvinhu kunze kwenyika kuitira kuti iwane mari yekunze nyanzvi idzi dzinoti kana izvi zvisati zvaitika gore rinouya rinogona kuoma kudarika zvanga zvakaita 2018 ndakamirira studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere
makadi yenyu mhuri yezimbabwe ini ndini Mike Hove sezvo nguva yekrismas yasvika uyezve gore ra2018 rave kusvika kumagumo tiri kuda kunzwa kubva kwamuri imi vateereri vedu nezvetarisiro yenyu pakrismas tiri kudawo kunzwa maondero enyu pamafambiro akaita zvinhu munyika gore rino ndiyo nyaya yatichange tichizeya muchirongwa chedu chevechidiki nhasi manheru ngatisanganei pachirongwa The Connection muineni Mike Hove na 8 PM muve nekrisimusi yakanaka bye bye.
Iye zvino tombokupai kambo tombokupai zviri kubva kune vateereri vestudio 7 pazuva rekisimusi
isu zvedu takakundikana kuenda kumusha nyaya hombe dambudziko refuel hapana anonyatsotaura chokwadi ivo vakuru vacho vehurumende vanaitaura kuti fuel izere but vane mota dzacho vanogara murod vakamirira fuel saka isu takakundikana nenyaya idzodzo tichazoona kumberi kwatinoenda kuti zvezvakamira sei ndopatichaenda kumusha Kimkoma James
tinoti maswera sei matimana enyika yezimbabwe ndinokutendai vestudio 7 nechirongwa chenyu chamunotipa zuva roga roga asi nhasi zuva renhasi rechrismas anga ari mawani tanga tiri kungotenderera hapana zvanga zvichiitwa zvine musoro mari chaiyo chaiyoka iri kunetsa haisi kushanda zvinhu zviri kukwira zuva nezuva ndikushaya kuziva kuti tichasvika kupi nyika yakamira miro yakaita hameno kuti ndiani achauya kuzotinunura pamatambudziko iwaya tiri kuwana panguva ino yatiri hameno kuti takaberekerwa nhamo here yatiri kuwana iyi kuningira twagehena chairo ratiri kupika pasi panapa tinonzi tendai Luigi ndiri kunokubhindura tiri kungotamburawo tichingoita kuti makore afambe tichirarama ya iwaine zuva rakanaka nekrisimasi kurangarira sezuvawo rakazvarwa jesu hatina zvatingaiti nyange tiri kutambudzika
iye zvino tokupai kambo game changer kubva kuna Leonard Jakata Hanzi iwe pauri ipapo, uri game changer. Ndile na dijakata uyo. Apa zuwarono rekisimusi. Hanzi pauri ipapo, ono kuna kushandura zinu. Kamboka manzuka kachiva kuna ku Studio 7. Sezungwa hebdi ya pera regaiti botari saa misuri na uza nase. Vanu wakawanda vanu tikisimusi ye gwarerino, aisu kuvafadza. Gurukota rejimando zemoto vajwara mugumbo. Vanu tipeturu ne diziri, jizere munyika. Tava tashuka kumagume chirongwa chedu chanasi, tinotarisira kuti muchange muine zvakare mangwana musi weBoxing Day. Kana mchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voenews.com. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu, Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.